Nyaya upfumi hwenyika ndiyo imwe yezvinhu zvikuru zvakabata sarudzo dzegore rino idzo dziriko mangwana chitatu. Vavhoti vakawanda vachiti vanotarisira kuvhotera hurumende ichagadzirisa upfumi hwenyika. Mumwe wevanhu vane tarisiro yakadai ndava Asha Ngwenya, vanove vechidiki anogara kuchitekete mudunhu reGokwe Kabuyuni. Avanoti chavanotarisira chikuru mabasa.
Tarisira isito yechidiki kuwanawo mabasa, tiwanewo cheuviri, nekuti vazhinji vechidiki vakapasa vane mapepa avo asi vagere pajinga. Saka tinoti dai takwanisawo tikavhota kuhurumende yatinotarisira kuwana iyoyo, dai tawanawo mabasa, dai tawanawo ikonomi iri stable.
Izvi zvinotsinirwa navaJohnson Chirwa vari muHarare. Avanoti vechidiki vakawanda vapinda mune zvinodhaka nenyaya yekuti hakuna mabasa.
Saka inini ndiri kutarisira kuti achatibatira mbeva hadzinei nazvo kuti ndeukusa. Ndiri kutarisira kuti pane vachadzikisa uwandu hwevana vari pamagororostoro pedu apa rumwa zvinodhaka vadzikire. Maindastiri medu ngamumwe neuti ngamushande. Indastiri kana ichiri kushanda hapana zvatinoita.
Mumwe ane tarisiro yekuti hurumende ichasarudzwa mangwana inofanirwa kunge ichiunza mabasa ndavaimanyiwa kwamira. Avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa yeHarare vari nhengo yeVendors Union of Zimbabwe.
Isusu teredu sevanhu vanorarama neupenyu huri pasi pasi tiri kutarisira kuti tikawana mutungamiri anogona kuvhurira vanhu maindastiri anyatoshanda zvakanaka, vanhu vakawanda voendawo basa, vogadzirwa upfumi, ikonomi yedu yodzoka panzvimbo, togona kuraramawo nemhuri dzakanakanaka zvisina kungoti nhasi vashanda vaisa chiri mukanwa. Zvakwana, asi totoda kuti tishande nyika yedu ibukire.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vekuchitungiza rechitungiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vanoti vose vagari vanoda hurumende inovaigira budiriro kwete zvivimbiso zvisina michero.
Tikutarisira kuti pahurumende ichavhoterwa ichave hurumende inotiteerera isu sevagari. Hurumende ichativakirawo madhamu muchitungiza, ichawedzera mahospital mishonga muzvipatara, mari kuvarapi, mari kumaticas. Ana mbuya ana sekuru vari kuwanawo magrants ekuti kana munhu apegurant asa kuzviriritira. Uye zvekare hurumende isingazoramba ichitipwanyira dzimba zvatanditangana nazvo.
Mumwe ari kuvhota mangwana waDavid Malunga vekuCold Stream kuChinoyi vanotiwo chinofanirwa kuitwa nehurumende ipi zvaiyo ichasarudzwa mangwana kudzosa chivimbo kune vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika.
Zvekuti isusu mari iri kubva kugold inofanira kuita endup yakutreasury. Mari iri kubva kulithium inofanira kuita endup yakutreasury, so that every Zimbabwean anobenefita from that money.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vanoti chikuru chinofanirwa kutanga chagadziriswa nevachasarudzwa mangwana kugadzirisa upfumi hwenyika.
Ngatigadzirisei zvinengamupini zvinosanganisa nyaya yemahigh taxes, nyaya yecost of finance, nyaya yemagetsi, nyaya even marailway network yedu. Izvo zvose zvinobatsira zvinoincentivizawo mabhizinesi kuti anga achiwandudza mabasa avo uye anga achicreata mabasa akawanda.
Asi vanhu vakawanda vari kuenda kunovhota vari kuti vanotenda maruva vadya chakata.